Zvinonzi mapurisa asvika pakati peusiku pamba pava Jackson Mabota, vanovesa chigaro weward remuMDC muGlenview, varere ndokuvasunga vachiti vanoda kunovabvunzurudza. Zvinonziwo mapurisa azosunga vatarirai kusotera masikati ano vari kubasa kwavo mudhorobha. Vakusotera ndivo sachigaro wevechidiki muMDC yavamogeni tsvangirai muGlenview. Mutauriri wemapurisa muprovhinsi yeHarare vaJames Sabau vaudza Studio 7 parunhare kuti vaviri ava vari kubatsira mapurisa kuferefeta kupondwa kunonzi kwakaitwa mumwe mupurisa vaPetrus Mutedza nevanonzi nehurumende inhengo dzeMDC. Vasabawo vati kunyange hazvo vaviri ava vasati vapomerwa mhosva zviri pamutemo, vasungwa ava vakachengetwa pakamba yeHarare Central. Vanoona nezvekurongwa kwemisangano muMDC yavatsvangirai vaNelson Chamisa vashora kusungwa kwaitwa vaviri ava, vachiti kusungwa-sungwa kuri kuitwa vatungamiri vebato ravo munzvimbo dzakasiyana kuedza kuri kuitwa nezanupf kuvhiringidza bato ravo pamberi pesarudzo dzinonzi nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe dzinofanirwa kuitwa gore rinouya.
Tiri kuzviona kuti munyika mose pane mabasa ari kuitwa nevezanupf kuda kuzama kunongedza kana kuti kuketa vatungamiri vemusangano, kuda kuvapinza pakaoma kuitira kuti patinoenda kusarudzo vanenge vasarudza ava vanofunga kuti vachavasarudza kuti vange vasiri mumasimba, kuti vange vari mujere, kana kuti vange vachishungurudzwa vachienda kumakoti vasina nguva kana kuti mukana wokunge vachikokera kutsigiro kutsigira bato. Saka tinoona kuti utungamiri hwedu pamapazi akasiyana-siyana uye pazvikamu zvakasiyana-siyana nezviyero zvakasiyana-siyana vari kuunzwa kumakots, vamwe vachinzi makanga mazoonekwa muchini wadoro panzvimbo isinganwi doro, vamwe vachinzi makadhiraivha zvisiri izvo, vamwe vachinzi wakazenge wachonya kana kuti kuchochora mukadzi wanhingi zvisiri izvo, vamwe vachinzi makazenge madya chegumi kuchechi, nedzimwe dzisitombori mhosva asi dziri kungomutsiridzwa kuti dzinge dziri mhosva. Saka tiri kuona kuti pari kumera mhosva dzinenge dzichipomerwa, pachimera mhosva dzinenge dzakakaringwa nekubikwa nevezanupf iri nzira yokuda kutyora makumbo emusangano, kutyora maoko emusangano.
Vachamisa vakurudzira sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica, African Union, pamwe nemamwe masangano epasi rose kuti atumire nhume dzinoongorora mamiriro ezvinhu munyika sarudzo dzisati dzaitwa.
VezanuPF hasisi kuti havapari mhosva, VezanuPF hasisi kuti ndoo kune ngirozi, asi muchaona kuti hapana kana VezanuPF umwe chete anenge achinzi asungwa. Kana vachitosungwa vanenge vachitosungwa zvokuda kungovharidzira kubata kumeso kwevanhu, asi chokwadi chiripo ndechekuti VeMDC asina kupara mhosva anongopinda mujere, asina kana chaaita anopinda mujere. Saka zvingatoitwa munyika kuvaka boka rinobva kune dzimwe nyika ritouya kuzoongorora nguva ichipo zviri kuitika munyika, asi chikuru muinclusive government imomo mapato asangane pamwe chete towirirana kuti mapurisa oita basa semapurisa, masoja oita basa semasoja, poregerwa kupindura mune zvematongero wenyika. Kuti kana zvisikazogadziriswa izvi tinongoramba tine kachironda kekuti chero tikaenda kumaelections pacharamba pachingodzimbirwa ronda iri, nyika isingafambi zvakanaka, nyika isina kugadzikana.
Kusungwa kwaitwa vamabota navakusotera kunouya apo mutungamiri weboka revechidiki muMDC yavatsvangirai vaSolomon Madzore nevamwe vavo makumi maviri nevasere vari mujeri pamusoro penyaya imwe cheteyo yekupondwa kwavamutedza. VaMadzore nevamwe vavo vatodarika gore vari mujeri nenyaya iyi, uye MDC inoti nhengo dzayo dziri kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.